manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varotaura kumusangano weCOP 28 kuDubai vachikurudzira kuti kushandiswe nzira dzirima nadzo dzine ungwaru dzinochengetedza mamiriro ekunze. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekudyara miti pasi rose reWorld Tripling Day. Mapato ezvematongerwo enyika otanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziripo nemugovera unouya, vanopikisa vachiti vari kurambidzwa kuita misangano nemapurisa uye kushungurudzwa nezano PF. Shasha yenhabvu yemwaka uno kana kuti Soccerstar anodomwa. Indiwe mwe misoro na uzedu za nasi chiva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avari kupinda kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weCOP 28 uri kuitirwa kuDubai. Nasi vaudza musangano wekutsvaga nzira dzakachenjera dzekurima nadzo weCOP 28 High Level Party Event on Climate Smart Agriculture for Food Security, Successes, Challenges and Opportunities kuti Zimbabwe sedzimwe nyika dzose haina kusiyiwawo nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vati nekuda kwaizvozvo Zimbabwe yave kushandisa nzira ine ungwaru yekurima nayo yepfumvudza intwasa. Nezuro vaMnangagwa vakakurudzira kuderedzwa kwehutsi hunosvibisa mweya wekufema. Kunze kwemutungamiri wenyika, Zimbabwe iri kumirirwawo kumusangano uyu nemakurukota ehurumende, nhengo dzeparamende pamwe nevemasangano akazvimirira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevari kumusangano uyu vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Musangano uyu wakakosha zvakanyanya uye pane hurukuro dzakawanda dziri kuitika. Unobatanidza vanhu nekuti climate change inyaya iri kuafekta pasi rese. So hurumende dzese dzepasi rese dziripo, masangano akazvimirira oga aripo, vana World Bank vanenge varipo zvekare, madonors vanenge varipo. Uyo musangano uri kuitwa mugore rabreka marecords ekupisa. Uyo tiri kuona mafashama ari kuwanda pasi rese. Saka hapachina munhu akakwana ari kutaura kuti climate change vanhu vari kungoda kuvhundutsira vanhu. Asi munhu wese ari kuzviona kuti mamiriro ekunze achinja uye kurasikirwa neupenyu nemaproperties kuri kuwanda. Asi dambudziko guru nderekuti toita sei kugadzirisa dambudziko reclimate change.
Tiri kunzwa kuti nyika dzemuAfrica dziri kurwisa kuti dai pazadziswa chivimbiso $100 billion yakanga yanzi ichaunganidzwa kuitira kubatsira kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Munoti nedanho iro riri kurwiswa nenyika dzemuAfrica?
Dzimwe nyikawo dzekuEurope dzakapledja $100 million asi ivoluntary. Haukwanisi kuti uendese nyika iyoyo kukoti kuti hamusati mabhadhara $100 million yamakapledja kana $17.5 million yamakapledja.
Zimbabwe ingabhenefitawo nenzira ipi kubva kumisangano yakadai?
Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kutambura nekuda kwematambudziko eclimate change. Tichitarisa zvakaita sana cyclone Idai, vanhu vakawanda vakafa, misha ikaparara, zvipfuyo zvikaparara. Totariso zvakaita ana Tokwe Mukosi, mafloods kuchorocho nemadroughts kuzvino tine dambudziko reEl Nino. Saka Zimbabwe candidate chaiyo yekuwana mari iyoyo loss and damage. Asi zvekare dambudziko rinenge riripo nderekuti mari yacho kana ichinge yauya inosvika here kuvanhu.
Vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuDubai neStudio 7. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika nepasi rose reNational Tree Planting Day rinova zuva rekucherechedzwa gore negore nemusi wemugovera wekutanga kwemwedzi wambudzi kubva mugore ra1980. Muzuva iri komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwemasango munyika yeZimbabwe Forestry Commission inotungamira chirongwa chekuparura mwaka wekudyarwa kwemiti richipa hwaro hwemwaka nekurudziro yekudyarwa kwemiti nekumisa kuparadzwa kwemasango. Gore rino chirongwa ichi chaitirwa kudunhu reManicaland Forestry Commission ichiti vari kushingirira kudyara miti inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu mwaka uno. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari munyarikane mukuru paurongwa uhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Forestry Commission muzvare Violet Makoto kuti tinzwe zvizhinji.
Icho kwadi zuva ranhasi zuva rakakosha munyika yeZimbabwe. Mugovera wekutanga wemwaka wazvita gore roga roga ndo yatinoti National Tree Planting Day muZimbabwe. Zuva rakatanga kucherechedzwa kare kare sa1980 chaiyo takatanga nechirongwa ichi muta 6 December 1980. I think tichasa kareko zvanga zvakangokosha kuti vanhu vagare vari muculture yekudyarwa kwemiti panguva yatava yezvino yekuti tava nekushandiswa kwakanyanya zviwanikwa zvedu zvemumasango especially miti. Tane basa rakakosha rekuti tidzorereze zvatiri kurasikirwa nazvo takatarisa miti nemasango yedu. SeZimbabwe tine rate of deforestation inonzi takatarisa ne 262,000 hectares per annum.
Matambudziko arimo mundima yemiti kutemwa kwayo kunonzi kwanyanya uku, zvii zvamuri kuitawo imi kukurudzira kudyarwa kwayo?
Izvi ndo mararamiro evanhu mazuva ano. Tekuti ngatichibatsiranai kuti patine mukana ngatidzoreredzei miti nemasango iyoyo. Asi zuva redu iri hazvi kuti ndiwo wega musi wekuti tiri kudyara miti. Tiri kuparura zviri pamutemo mwaka wekudyarwa kwemiti uyo unoenderana nemwaka wedu wekunaya kwemvura. Izvi tichiitira kuti yes, vanhu vanogona kudyara miti chero nguva yegore mudzimba dzavo kana mumayadhi avo. Asi kana taakutaura inonzi extensive tree planting, taakuda kuti vanhu vasanyanyesvipikana nekudiridzira miti iya.
Saka gore rino nyika yakananga kupi kuri kuparurirwa chirongwa chekudyarwa miti ichi?
Zuva ranhasi tarichicherechedza tiri kumaNicaland Province, uko vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vachiwenga vatungamirira nyika pakudyara muti wekutanga mumwaka wekudyarwa kwemiti. Zvadaro taakuenderera mberi nemwaka wedu tichisangana nemapoka akasiyana-siyana kana vanhuwo zvavo vari kubatsirana nesu panyaya dzekudyarwa kwemiti, tichimhanyisana netageti yedu yatakaisa gore rino ye25 million trees. Makwanisa kudyarwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Miti yamunonyanya kudyara ndeipi, yechirungu here yaveko mazuva anoi kana kuti naiyo mitondo nemisasa iyi munodyarawo?
Zvatinoita isu nekuburikidza nekushanda kwedu matinhu akasiyana-siyana, tinoona kuti zvinogona kunetsa kuti tisvike tichiti ini dyarai muti wakati, dyarai muti wakati, unenge usina kukoshera vanhu ivavo. Saka basa redu isu nderekushanda nevanhu tonzvidzisa mararamiro avo kuti vanokoshesa miti ipi mumatunhu avo. Ndo miti yasiyo ichiti vanokwanisa kuchidyara miti iyoyo.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Forestry Commission muzvare Violet Makoto vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kurwisana pakati peIsrael neHamas kwapinda muzuva repiri nhasi mushure mekumbenge kwambomiswa kwemazuva manomwe ekupa mukana wekuregererwa kwevasungwa pamwe nevakanga vatapwa uyewo kuwanisa mukana wekupinzwa kwerubatsiro muGaza. Israel inonzi yawedzera kurwisa kwayo nhasi zvichitevera kuparara kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana ichi. Mauto eIsrael azivisa nasi kuti arwisa nzvimbo dzinodarika makumi mashanu dziri pasi peHamas, iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Bazi rezveutano muGaza iro rinotyidzana neHamas rinoti kurwisana kwanhasi uku kwauya zuva rimwe chete zvombo zvemuchadenga zvakakandwa neIsrael zvauraya vanhu 184 muGaza. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza musangano wekutsvaga rutsigiro wanga vakarongwa kuitwa mangwana nevari kukwikwidza musarudzo dzemiriri weparamende mudunhu reCowdery Park vari vebato reCCC vapasha sibanda, nechikonzero chekuti bato reZANU PF richange richiitawo musangano waro zuva iri. Mashoko atiri kutambira anoti vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika uye mutungamiri weZANU PF vaConstantino Chiwenga vachange vachitsvagira rutsigiro vari mubulawayo vachibatsira vari kumirira ZANU PF musarudzo idzi muCowdery Park. Izvi zviri kuuya apo mapato mamwe anopikisa zvikuru CCC vari kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa mukutsvaga rutsigiro kwadziri kuita dzichishungurudzwa nenhango dzeZANU PF. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi.
Gadziriro dzesarudzo dziri kufamba zvakanaka, kutaura kudai so kune marallies nemacampaign programs nyika yose, kwese kwakaitwa maviolations atinoziva tese kuti haasi pamutemo, asi sebato takati hatingaramwiri munda kumakudo, saka tichapinda mumaviolations aya uye kugadzirira kwedu kuri kufamba zvakanaka chose. Tirimo tinotarisira kuti tichakunda muviolation ari kuuya.
Machallenges api kana zvimhingamupinyi zviri kusangana nebato renyu mukutsvaga rutsigiro? Tichiona kuti musarudzo dzapfuura maimbochema kuti ZANU PF iri kushandisa chisimba kutyisidzira vanhu pamwe nekushanda nefazi.
ZANU PF iri kuenderera mberi netsika yayo yakashata yekushandisa chisimba nekuvhundutsira vanhu mumadunhu mune mabai elections, mune nyaya yekutya kukundwa nebato reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndichitaura kudai so kumabvuku vakanga varamba kutipa voters roll, zvinova zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti vanofanira kupa macandidates mavoters roll, voinspector voongorora voters roll vachiona kuti zvirimo zviri kuenderana here nezviri paground. Ndava ZANU PF ine system yekutora mavoters kune mamwe matunhu ichinovhotesa kumwe, asi zvisinei takazoenda macharedzi mhosva tikawana voters roll yekumabvuku. Imwe nyaya iripo inyaya yefazi, fazi yaapa ground, fazi rinova boka reZANU PF siri pamutemo rinoita zvekutyisidzira vanhu panenge pachivhotiwa. Tiri kunzwa kuti vatotanga kugadzirira nyaya dzavo dzekutyisidzira vanhu nekuzama kuforceredza vanhu kuti vavhotere bato reZANU PF. Nyaya yemhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanya kumabvuku.
Mune tarisiro here yekuti bato renyu rinokwanisa kudzokorora kuwina zvigaro izvozvi, uye zvii zvamungavimbisa vanhu vavhoti kuti vanga vachikuvhoterai zvakare?
Nyaya yekudzoka inyaya diki diki, tiri kudzoka, tine tarisiro yakakura kuti vanhu vedu vachadzoka pazvigaro zvavanga vavhoterwa. Vana veZimbabwe vakatsamwa nenyaya yemabielections, varoda kuratidza ZANU kuti aiwa, kana tasarudza munhu munofanira kuzviremekedza. Kuti tasarudza munhu akati muzviremekedza haikona kuzoshandisa zvimutemo zvisina maturo kuparamendi kwenyu ikoko, muchirikola vanhu, muchikonzeresa mhirizhonga, muchikonzeresa maproblems munyika, muchishandisa mari yenyika kuita mamwe maelections asingafaniri kunge achiitwa pachinhano chekuti munge muchigadzira maproblems akaita sana cholera, maproblems ari muzvipata nezvimwe zvakasiyana siyana.
Tinoona kuti bato renyu reCCC rakafiudha macandidates dzimwe nguva mune mamwe matunhu vaviri kana vatatu. Zvinokupai mukana wakadii kune vamuri kutsigira kuti vange vachikunda musarudzo idzi?
Hatina kwatakaita macandidates maviri maviri kana matatu matatu. Macandidates akaiswa eCCC inova ndiro bato hombe rimuno muZimbabwe rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa, ndiro varipo, ndiwo macandidates eCCC ari pamutemo. Vamwe vanenge vachiiswawo nevanovaisa vasinei nezveCCC vanhu vanoziva vatungamiriri vavo matunhu avo.
Vanga vari mutauriro webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru anoona nezvekumuhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira, avo vari kuramba kuti bato ravo riri kushungurudza vanopikisa.
Isu sebato reZANU PF tinoshama zvikuru vanopikisa vachingogara vachitaura nhau yokuti kune vanhu vanovhototigwa, kune vanhu vanobatirirwa. Isu sebato zanupf tinoziva, isu tinotsvaka kuvhotegwa murunyararo, tinofambidzana neelectorate murunyararo. Hakunongotaugwa nyaya dzekunzi vanhu vari kutsikirirwa, vanhu vari kubatirirwa, asi hatisati taona kana ine evidence inoratidza kuti izvozvo ndozvinenge zvichiitika. Dai vanopikisa vachimbobudisawo umboo hwekutsikirirwa kwazvikwanu kwachireva, nekuti isu sebato zanupf hatizviona. Asi tinongokurudzira vana vezimbabwe kuti ngatisavaraidzwai nekuchinjwa nemashoko enhema anofambiswa nevanopikisa nezvimwe zvisikwa zvinenge zvichiti ndezvekuongorora asi zvazviri zvimaactivisti zvevanopikisa. Tinozviziva nevana vezimbabwe vanozviziva, tisanyanyotedzera mashoko iwawo. Isu tiite zvekuti tifambise nyika yedu mberi. Kutaura kwevapererwa vanoziva kuti pachokwadi havana chavari kuitira nyika, chavo kungotsoropodza nekukonzera ari vengo. Asi kana tasvika pachinhano chekuti tiri kuvaka nyika waitei, hakuna kana chimwe chavanogona kunongedza. Tatenda.
Vanga vari vafarai marapira vanove mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko vari parunare nestudio 7 muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa nezvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Lisa Bonongwe vanoshanda nesangano reshamwari yemwanasikana vachiona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri. Sangano iri rinoshanda nevana vasati vabvazira nemadzimai. Tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu muzvare Bonongwe. Mungatitsananguro kuti mabasa api ari kubatwa nesangano renyu uyezve muri kushanda muri munharaunda dzipi munyika?
Ndinoshanda nesangano reshamwari yemwanasikana, tichibata maprovinsi mashanu muZimbabwe: Manicaland, Mashonaland East, Mashonaland Central, Harare neMasvingo. Munguva ino ye 16 days of activism, shamwari yemwanasikana tiri kubata tichibva mumacommunities, mumamisha munogara vanhu, tichibuda kunze tichisimudza nyaya dzegender equality, tichipa vanhu ruzivo pamusoro pezve gender based violence.
Zvirongwa zvipi zvamuri kuita panguva ino yekurangarira 16 days of activism against gender based violence uye muchange muri kushanda nemamwe masangano api?
Kutanga ma 16 days edu takavhurira musangano nezvumba yakaitwa kuchitungwisa kuunit A extension. Pazvumba iyi kwanga kusiri kungotamba chete, the theme yainzi shake off GBV, kwanga kusiri kutamba chete asi yainyanya kufokasa on kupa vanhu ruzivo pamusoro pezve GBV uyezve kupa vanhu ruzivo kuti kana kwaitika mhirizhonga mukati medzimba, kana kwaitika mhirizhonga muchikoro, vanhu vanokwanisa kuenda kunobatsirwa kupi.
Sangano renyu riri kuwanikwa here richishanda nehurumende mumabasa amuri kuita mukubatsira vana nemadzimai munyika?
Tinotenda hurumende nerutsigiro rwainotipa mukubatsira vanhukadzi uye vanasikana vanoshungurudzwa muzvikoro, mudzimba uyezve mumacommunities. Tine the Marriage Act, tine the Children's Act, tine the Constitution of Zimbabwe inochengetedza vanasikana nemadzimai kubva kukushungurudzwa. Asi chatinokumbira kuti hurumende itibatsire ndechekuisa mandatory sentencing for vanhu vanombunyikidza vana vadiki. Nyaya dzerape dzanetsa, nyaya dzemachild marriages dzanetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe, and chishuwiro chedu ndechekuti dai hurumende yagara pasi yaona kuti ingatibatsira sei nenyaya yemandatory sentencing kune avo vanhu vanoroora vana vari pasi pemakore 18, vanombunyikidza, vanobata vana chibharo, vana vari pasi pemakore 18. Saka ndo zvatinokumbirawo dai hurumende yatibatsira nazvo.
Kana paine vana kana madzimai vari kutarisana nemhirizhonga pari zvino, munovatsinira kuti vaite sei?
Kuvanasikana nevakadzi vari kumbunyikidzwa, tinovakurudzira kuti vaende kunobatsirwa kumapurisa, kuboka rinoona nezvemhirizhonga mudzimba, rinoona nezveabuse rinonzi iro VFU, Victim Friendly Unit. Zvakare vanokwanisa kuenda kumaorganizations akaita seshamwari yemwanasikana, Musasa, Childline nemamwe anenge ari mumanharaunda anobatsira vanasikana nevakadzi vanenge vachimbunyikidzwa. Uku kumasangano aya tinokubatsirai kuti mukwanise kuenda kunoisa kesi yenyu kumapurisa, uyezve kukubatsirai kana muchida kuenda kuhospital, kana kubatsirai zvakare necounseling yekuti mudile nezvamunenge muchisangana nazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nava Aaron Chikukuza, avanogadzira hovhoni dzekubikisa chingwa dzengoda oven. Vachikukuza, iye zvino vave kugadzirawo hovheni dzinoshandisa gas, pamusoro pedzavaigadzira dzinoshandisa tsotso kana maguri, uye vakanyorawo bhuku ravo rinonzi The Innovative Gardener, iro ravari kuparura zviri pamutemo nemugovera unouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Maringe nevisheni yedu yekubatsira macommunities emuZimbabwe kuti vatange maincome generating projects, ndo akaita kuti tiwandudze kubva pane dzetsotso kana dzemarasha kuenda pane dzeLP gas. Asi sezvamunozivawo mose kuti munyika yedu pari zvino magetsi ari kunetsa. Nekudaro kana une oven yemagetsi, kana ukakanya chingwa chako ukaisa muoven, panopera nguva kana magetsi akaenda chingwa chiri muoven waakutorasa, unobva waita loss. Macustomers edu wanga vachiita maloss. Ndokubva tabvunza macustomers edu, vakatipa feedback iyoyo vachiti gadzira yegas. Takatora 6 months mukomajonga tichichenenjera oven yegas iyoyi, tikaitesta toga kubhekari kwedu for 3 months kusvika taona kuti zvakakodzera kuti ipinde mumarket. Oven yegas iyi yakatibatsira kuti tiwandudze kana kugadzira hombe dzakakurisa zvikuru. Nekudaro tine mizerawo inobikawo zvishomawo, like inobikawo capacity yechingwa malofu matatu, malofu matanhatu 6, 10, malofu 16, 32, kusvika ku96 malofu chaiko. Uyezve tinotokwanisa kutogadzira yatinoti mafitted ovens, ekuti tinotouya pabhekari pako secustomer yedu, toona pari kuda kuswa oven, toita mamezhamenzi edu tokupa quotation, woita yatinoti fitted ovens.
Ko mutengo pane zvashanduka here pamutengo vachikukuza?
Hongu mutengo watisiyanei paoven yemarasha neyegas. Kunyange dzose dzibheka hazo chingwa nemabhanzi zvaunoda kubheka, asi yegasiwo yakatigadzirirwa ine unyanzvi, uyezve ine mafeatures akapfuura yehuni. Saka nekudaro ine mutengo katisiyanei. Asi chinokosha kusikutarisa hako mutengo, nekuti nenyaya yekuti magadzirirwo akaitwa iwayo uye capacity yemaoven yegas, vanhu vaakubheka zvekuenda mberi vachigadzira mari mudzimba, mumapurazi, kana mutauni kana muurban,
Tinonzwa zvakare kuti muri kuparura bhuku ramakanyora ramuri kutarisa kuti chaparurwa nemugovera unouya. Mungatiudza pamusoro pebhuku iri, ibhuku rine chekuita nekugadzirwa kwemaoven echingwa here kana kuti ibhuku rakamira sei?
Ichokwadi mukoma Jonga, tiri kuparura bhuku musi wa 9 December. Kubvana 1 p.m. kusvikana 3 p.m. koma awa maviri chete muHarare paBatanai Gardens. It's a free event. It's a free event to attend. Tiparura bhuku iroro. Bhuku iri rinotaura zvakawanda mukoma Jonga. Rotaurawo history yangu ini, rotaurawo nezvemaoven kuti takambotanga sei.
Chii chakakusundai kuti musvike pakunyora bhuku iri?
Ndinotenda nemubvunzo iwoyo mukoma Jonga. Chakandisunda kunyora bhuku iri ndechekuda kuinspire vamwe vari kuita zvemabhizimusi vachikusimukira kana kuti vamwe vari kuda kutanga zvemabhizimusi. Nekuti ndikataurawo story yangu yandakanyora mubhuku imomo, ndinofungidzira kuti inokwanisa kupa hope kune avo vari kushaya hope. Saka nekudaro mukoma Jonga, munoziva kuti inini history yangu inochemedza. Muchidimbu ndingangoti handina chikoro zvamunondiona, asi vazhinji vanonditi injinia nekuti takaparura ngoda oven. Asi kuchikoro ikoko ndaakutanga kuenda gore rinouya kuvandudzawo. Ndakamboshaya pekugara pakaita maramba china paya, ndikamborara panze for a week, uyezve ndikazorara mumotikari dzakafa dzoga for 2 weeks. Ndikazoita garden boy muna 2007 kwemakore maviri. Ndikazoshaya pekugara zvakare muna 2011-12. Ndikarara muchechi for 3 months pabhenji. Muna 2015 ndikazovamba WhatsApp group rangu. 2017 ndikazotanga zvekushambadza mabhizimusi paredhiyo. 2019 ndovatatanga zvengoda oven iyo yashandira vanhu. Saka ndakanyanyisa kutsanangura, ndikatsanangura nemenemo mubhuku imomo kuti vanhu vazive. Saka munhu akaritenda is a must have bhuku iroro, rinokuinspire. Ndichitsanangurawo journey yangu yandakafamba. Uyezve ndichidaro gore rinouya mukoma Jonga, ndine vision yangu yekuchivandudzawo brand Orange Kukuza. Apo pandichange ndichitraina vanhu vakazvimirira, makambani vachikusimukira ivava, ndichivatraina kuti vakwanisewo kuti atonde innovative pachirungu. Nekuti inini ndakavandudza ngoda oven for 4 years, ndine zvandakadzidza zvinoshanda nezvisingashandi. Saka ndichange ndichivatraina vanenge vachida, ungava machechi, ungava mabhizimusi achikusimukira, ngava makoreji, angava chii, munhu wose angori interested nenjiva trainer kuti uite innovative unoita sei. Kunyanya kuti inini ndichitraina kudaro, ndinenge ndichipa reference kuchinhu chandakaita chinobatika, chinozikanwa, chiri mumarket, chekuti ngoda oven taidai taidai. Ndichiva trainer kuti wagoitawo, wagosimukirawo mabhizimusi awa vanenge vachida kuita.
Vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana kupi?
Information zhinji munokwanisa kuiona papeji rangu repaFacebook rakanzi Aaron Chikukuza. Munowana information iyoyo ipapo, bose ndipo pandinoposta tichiupdata vanhu vangu, tichiupdata macustomers kuti zviri kufamba sei. Asi nhamba dzangu dzenhare dzinoti idzo 0775257397, 0775257397. Asi zvakare munokwanisa kuzowana information yebhuku irori papeji redu rengoda oven zvakare, kana paInstagram kana paTwitter ngoda oven. Ndo zvakare papeji pekuti kana macustomers edu vachida kutenga maoven angava ehuni iwayo, emarasha itsotso, kana egas, kana zvimwe zvinhu zvatinoita zvekutraina vanhu zvebaking zvakasiyana siyana, munotibata panhamba dzesales dzinoti 0787-418-377, 0787-418-377, kana imwe yacho inoti 0787-449-222, 0787-449-222. Ndinotenda munokwanisa kuwhatsappa, kutexta kana kufona. Tinokubatsirai, tinokupai mafoto, tinokupai maprize. Moona momeka dhizijeni yenyu, motenga maoven, motenga bhuku.
Mazwa kubva kana vaAaron Chikukuza vanogadzira oven dzekubikisa chingwa dzengoda oven vari parunare muHarare nestudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 2 kumpalakazi 2023. Ikama Muntunga Milinku Mo Endabeni Zetu Lamhlanje. Ibandla le TRC lithi umhlangano walo kudinga usekelo phambilini kokhetho lwe by-election e Country Park obumele wenziwe kusasa. Uvinjwe ngamapolisa esithiswa kulomhlangano weZANU PF. Umongameli Mnangagwa wethula amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai. COP28 wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngegachopo esithi solulethele ilizwe inala. Indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu emathebelelenda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TRC lithi umhlangano walo okudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections e-Country Park okumele wenziwe kusasa. Usuvinjwe ngamapolisa esithi sokulomhlangano weZANU PF ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Ozancintisa emele i-TRC kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende umnumzana Phasho Sibanda. Ukusolile kakhulu lokhu ngoba esithi bebephiwe imvumo ngamapolisa phambilini komhlangano weZANU PF.
Kusimangalise namuhla amapolisa sesibonele sesithi wona kungcono irali yedinise ngoba iZANU PF ifuna ukwenza eyayo irali.
Usuya kwenziwa nini pho umhlangano wenu?
Kuluma so siyabhoda yezimota siyabhilisha siyakhankasa ebantwini sizalaziswa ilanga lingakatholi ukuthi sizayenzanile umbutano.
Njengomuntu oncintisayo odinga ukubuyela esikhundleni lesi kuyini okuthembisa uZulu weCountry Park?
Esikuthembisa abantu ukuthi ngase siyesangena ePhalamende sizalwela ukuthi inkululeko, impumelelo, intuthuko ibe yekaZulu, hayi ukuthi ibe ngeyabantu abalutshwane njengalokhu esikubonayo ukuthi ilizwe lethu likhwabithwa ngabalutshwane.
Umnumzana Phasho Sibanda umela i-TRC kukhetho lokudinga umeli weCountry Park edale lePhalamende. Njalo uzancintisana lo mnumzana Arthur Mujeyi oweZANU PF. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma othi yibo abaqala ukutshela amapholisa ngomhlangano wabo.
Asokuvinjwa umhlangano nxa ufuna ukuyenza uyavuka. Thina sinje sabhuka umhlangano lamapholisa uthi sifuna ukwenza irally ezaba nomsekeli kamongameli khona ngale kakubhakisasa ubaba uChiwenga. Kuyazakala vele ukuthi kona awungeke kwaba le mhlangano emibili endaweni nje. Mina nginje ngangafuna ukwenza umhlangano e-Youth Arena laphana e-White City Stadium. Kodwa kwasekutholakala ukuthi hayi abe-MDC by that time, MDCA, basebebhukhile labo umhlangano almost eceleni kwaphana ku-venue nale. Amapolisa angibiza athi hayi umhlangano somele ukhuphulele phambili ngoba lapha sokulomunye umhlangano owe-MDCA. Ngakuzwisisa kunoku ngakansela wami umhlangano ngafaka umhlangano wami izikila ngona elizayo. Yikho vele okwenzakalayo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokulwisana lokuguquka komkhathi eDubai COP28 namuhla. Wazitshaya isifuba ngohlelo lokulima ngogachopo olwepfumvuza intwasa esithi lolu hlelo soluletele ilizwe inala. Umnangagwa uthi isivuno seZimbabwe sesikhuphuke okumangalisayo. Umhlangano omunye ungenwe isiphathamandla zenhlanganiso zeZimbabwe ezitshiyeneyo kanye lezebandla le-CCC ezigoqela umeya wakoBulawayo umnumzana David Coulthard. Ukulwisana phakathi kweqembu lakwele Palestine ele Hamas lebutho lakwele Israel kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokuphela kwesivumelwano sokumisa limpi okwesikhatshana. Ele Israel livikwa lihlasele ngamandla kwathi iHamas layo ivikwa iviphindise la. Kwenze maphandleni ugantsha lukahulumende olubona ngezokulima ole agritex luthi indlala isibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3000 ezansi yamandebeleni. Kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 lazo zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mtshema wethule umbiko othi isiqindi zeMangwe, Buholile, iMagwanda kanye leMatobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufeze edlula inkulungwane 1134, eMangwe 891, eGwanda 628, kuthi eMatobo khona sekufe ezilikhulu lilamajumi amabili 120, eMzingwane sekufeze ungu 147, eInsiza 144, kuthe Bedbridge sekufe ezingamathumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithi amananela aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. Umnumzana Obed Juma oyisakhamuzi semathiya eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaJuma asekelwe ngusobhuku eMatsholomushe eGwanda North, umnumzana Love Mondlovu.
Njalo la manzi kasekho kulindawo, amadamu sewugcwele idaka ngenxa zesithi ziyanathisa inkomo zasuka zibanje, so futhi abantu bazilinde bazihambise lapho nganakula daka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMathetheni yena uthi inkomo ezinithiyo zisengozini embi.
Njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamatholi. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe, zikhelelwe, akukhelelwa amanzi. Ngapha phezulu kubonkanje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo, umamoyo uthi abantu labo babhekane le ndlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesitshile.
Ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela, hayi indlala inkulu nje la kungabantwana, hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Juma eMathiya yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Isikotsho seMathiya laso hama zangikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Inkomo sezibhalele emanzini, idamu alisela manzi.
Umnumzana Mtshema ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathabeleni South zidlule inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseMathiya eKwana North, ngu-Albert Ncube.
Ukuhlaziya udaba lokuphela kwenkomo ngendlala lolu sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo yena othi abafuyi kumele baqaphele ngoba le mikhuhlane layo isibhahile.
Sokule mkhuhlane embalwa evuke ibhokile lonyaka, imkhuhlane njengabo hard water lalokho esiyayisithi January disease. Mina lo engikhulumayo ngomunye wabantu oselahlekelwe yizifuyo ebeziwathola amanzi, ziwathola amadlelo kodwa zihlaselwa yimkhuhlane. So kuqakathekile-ke okokuqala ukuthi especially izakhamuzi ezilendawo lapha amanzi angani asephelile, inkomo iyeluswa bakithi. Asingavumele ukuthi inkomo zihambe emadamini esikwaziyo ukuthi aseludaka kuphela enziza abantu. Kungangcono sizigojozele amanzi ngezigojo zibe kwazi ukuthi sezinatha kwezinye indawo. Enye into izakhamizi ezingayenza ikuqoqela izimali lezi nsuku ukuthi ugebhe umgodi maybe kuyakhosta $1,000. Kodwa inkomo eyodwa kumbe ezimbili ezifayo ziyakubiza leyo 1,000. Kunganjani ukuthi abantu beyizakhamuzi kuqoqela izimali? Sisembe thini imgodi yethu yokuthi inkomo zethu zithole okokunatha? Yikho okokuqala lokho. Okwesibili, amadlelo asephelile. Kathesi bekule ndawo eziningi ebekulinywe ingqoloyi. Kungenzakala na ukuthi abantu baqoqe izimali bayethenga amahlanga engqoloyi ukuncedisa ukuthi inkomo zabo zithole ukudla? Then emkhuhlaneni, mina umkhankaso wami ukuthi izikhicamfundo zasevetinary kazisize bakithi, ngoba imkhuhlane eminingi asiyazi lokuthi kuyini. Kabasincede bephakamele phezulu ukuthi indawo esezihlaselwe ngumkhuhlane zazakale, kube lendlela lokuthi senze njani thina njengabalimi. Umumo okhona kathesi kithi abalimi bezifuyo mubi kakhulu eqinisweni.
Bakhona abangazihluphiyo nxa inkomo ingasathanga yagula, abanye kabazihluphi ngokuhlaba inkomo kumbe ukuzidibhisa. Kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ya, yinto mina engibona ngani ingephula inhliziyo kakhulu ukuthi kambe sure ulesifuyo sakho esingakunceda ngemali nxa usufike kwezinye inhlupho, uyekelelani ukuthi uthenge even injekiseni engabizi more than $20 ukuthi uhlabe inkomo? Nxa kuyikuthi kumbe abadala bayesaba ukuthi well ngingedwa ngeke ngikwanise $20, kungaba njani ukuthi siqoqane nini njengabafuyi sithenge imithi? Inkomo zethu zihlale vele zihlatshiwe kuyo yonke imikhuhlane engavela ngalesi sikhathi. Kambe shuwa indlala ihlala ikhona, kodwa sesingalahlekelwa izifuyo zonke ngendaba ye-$20. Ngibona ngani abadala kabahlale phansi siqoqaneni njengabafuyi silungise indaba yokuthi izifuyo zethu sizivikela njani emkhuhlaneni sonke nini.
Ngaphandle komkhuhlane we-January disease inkomo, yiphi eminye imikhuhlane elakho ukuhlasela inkomo abalimi abamele bayiqaphele?
Well, kusikhathi esesikiso kathesi sesiya esikhathini sokuthi inkomo zonke kumele zihlatshwe, zihlatshelwe umkhuhlane we-lumpy skin. Ngoba usuzaqala, i-lumpy skin ibangelwa zimiyane eziphatha igcikwane le-lumpy skin, and imiyane lezo ziyavela kathesi ngesikhathi izulu seliqalisile. Then kule mkhuhlane ebangwa imkhaza, layo izaqala ukumemetheka. So we are talking about the hot water, we are talking about the red water, and sikhuluma futhi ngalabathi ngumkhuhlane womkhono la ukuzaqala ukuthi ubhahe kathesi labo anthrax. So imithi ikhona yokuvaccinate ikakhulu into ezifana labo lumpy skin, anthrax, umkhuhlane womkhono. Kube sokusiba lalo umuthi esithi hightet oyiwona oncedayo nxa inkomo sezithe zahlatshe zahlaselwa imikhuhlane njengabo hot water labo red water, ukuthi umlimi ahlale layo eduze engabona inkomo ingasamanga kuhle ahlayijove masinya. Yizinto esingazenza ukuthi sivikele izifuyo zethu.
Ezinye izifuyo ezifana labo mbuzi, izimvu, zona zinakekelwa njani?
Ikakhulu izimvu lembuzi lazo zilokuhlaselwa umkhuhlane womkhono, zilogu shaselo mkushane wendamwe siti tina ya hot water. And then kube asimkhuhlane kodwa ngalesi sikhathi kuqhakathekile ukuthi abalimi benze lokho esithi deworming ukuthi izifuyo ezingabe sezibumethe amaworms esiswini ayenze ukuthi ukudla ezikudlayo kungasizi lawo siyenze deworming kumbe lokho abadala bathi ukudoza izinto eziqhakathekileyo embuzini ezimvini kanye lasenkomeni. And imithi yakhona ikhona iyathengeka kodwa labadala bengakhetha ukuthi behlanganise amasenti bethenge ndawonye bekwazi ukuthi izifuyo bezihlabe zonke.
Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula umkhankaso wokuvikela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa umhlaba wonke. Sixoxa lo nkosazana Othilia Sibanda okhokhela ugatsha olubona ngesiphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ukuze sizwe abakuqoqileyo.
Ngiyabonga sithandekile. Ngathi lo ngumnyaka nje obenzi manyana elizweni ngendaba zenu ezikuthi kunokhetho. Kuphela olunye ukhetho kubuyela olunye ukhetho. Kodwa-ke njengenhlanganiso siyenelisile ukuthi sibambane ngikhuluma nje ngolwesihlanu besilo mhlangano owe-GBV enkulumane hall lapho okade kubanjwe khona ngumember of parliament u-honorable Desire Moyo kuhlanganisela lezi-christians ngoba lapho i-BOPRA layo ekade iyingxenye yalolu hlelo qakathekisa kumbe ngathi siphakamisa amalanga lawa alandelayo alishumi lasithupha.
Uhlupho lokuhlukuluzana solunjani kulezi insuku njalo abathinteka kulo bayabika yini emapholiseni kube lenyathelo elithathwayo?
Udlakela luyakhuphuka loba nje imfundiso ikhona ama-awarenesses ekhona kugqugquzelwa kukhulunywa kodwa udlakela angiboni ukuthi lumile phakathi kwezindlu ngoba bona okudala kakhulu udlakela lolu yisimo somnotho ukuthi obaba labomama sebetshona behlezi ndawonye bengena nto zokwenza kuvuka kubuzwana ukuthi namhlanje siyadlani okuyikho okuqalela khona ngoba indindo eminingi kumbe ukuhlukumezwa ngabesifazane okuningi ungakunanzelela kusuka endabeni ezimayelana nezomnotho kumbe nezokuphila phakathi kwenu okuyindingeko yemali. Ungaba ngumuntu olesihle omama basuka bekhangele into eziningi okuyikho okudala ukuthi umama ngesikhathi esihlukumezekile kuyake kukuthele ukuthi belikahle ngiye emthethweni ngendlela emfundiswe khona kumbe ngendlela engihlukumezeke ngakhona kodwa umuntu ongumama indalo yakhe isikhathi esiningi uthi ma sekufike kulesani isigaba nokhangathesi umthetho ongasekho lula ukuthi ungamangalela umuntu uphinde wesule nje kalula sokusesulela khona ethethwandaba kumbe enkantolo. Ziningi into ezikhangelwa ngomama besintini ukuthi bazakhangela ukuthi kanti wona umndeni uzangikhangela kanjani abantu abani bazakuthini. Ayi bekungcono ukuthekazane ekhona sokuyenza omama beqale bencindezeleke ngaphakathi ngoba umuntu ongumama yena ngokwakhe ntalo wakhe umuntu onesihle lesihlizo.
Embikweni eliyamukelayo njengabakhokheli emphakathini lifumana ukuthi ngabe silisa kumbe abesifazana yini abahlukuluzeka kakhulu?
Lisa, ngingathi phakathi kwenani labomama abayi-100 abamunye ngoba abantu besilisa basutshwa yikuba nguye nje ukuthi ungubaba yena ngokwakhe uyinhloko yomuzi njalo akukaze kwaba lula ukuthi umuntu ongubaba ehlukumezekile ahambe ayezichaya. Okunye obaba abakhala ngakho yikuthi uma efika emapholiseni e-charge office efuna umudaba lwakhe lisusa ukuthi uhlukumezwa ngumama indaba yakhe ayiyamukela neki njengekamama ma efika obaba labana ababoni ubudoda bakhe okwenza obaba labo ukuhlukumezeka kwabo kube kuncindezeke kwenza singabikwazi ukuthi inane lokuhlukumezeka kwabobaba likhule okungana ngezizathu zenyelo.
Abantwana ke?
Okwabantwana khona kubuhlungu, abantwana bayahlukumezeka, kodwa behlukumezana imvama bona kakhulu, sebehlukumezana bodwa. Abantwabethu kathesi ngingathi angazi ukuthi ngingababeka ngasiphi isimo. Abantwabethu sebewayini, bayahlukumezana ezikolo kunje bayatshayana, bayabulalana, izolo nje bezivalwa. Ungathola ukuthi nengi imikhosi ebekhona sebehlukumezeni. Kodwa okunye ukuhlukumezeka kwabantwana kusuka kwizidakaliso asebezithatha ngezinga eliphezulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Vanda okhokhela ugatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ngali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubeka sixoxa ngodaba lomthetho omutsha owezomtshato. Silo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu. La ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande, kuyajabulisa ukuba lapha.
Ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna?
Hayi, ngibona ngani nje yokuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona. Abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphile emasikweni isikhathi eside. Then kwasekubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwa ekhothi kumbe ema-church kusayinwe amaphepha. Njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha, umthetho wamalobolo yiwadibancipa, especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile esithi ngama-inheritance issues. But khathesi nge-New Marriages Act sokukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues, okutsho ukuthi ilobolo kalisadingakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla. Kodwa bekuvele kungasi ukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo. Bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo, akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo. Mina ngibone ngani asonto emahalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini, ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa, umnikazi akutshele ukuthi hayi indleko yesinkwa imali engaka, ubusuzonda ukuthi indaba yimali engako, uphume uhambe. Anti uzohamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo. Kuyafana lakhathesi nxa umzali umntanake efuna ukuthi ukhutshe ilobolo, laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa, akula nto ongayenza ngoba sungena isitolo sakhe umntanakhe kule ndlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntanakhe aphume endlini. Laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini elobolo, akula nto ozayenza mntu ongubaba kuzamele ukhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazane uba abe ngumkakho. Kodwa nxa uyukuthi lamanye ama-choices ulezinye izitolo zokuyathenga kizo, hhayi suzashiya-ke phela uhambe lapho lowo ntombazane mhlawumbe uzavuma ukuthi liyoshada ekhothi kumbe ethethi kungelabazali involved, kungelakukhupha ukwakhiwa kobuhlobo. Lokhu hhayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajatshulwa khona. Mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa ukuthi uhulumende sethe sokulicala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyabe usuthengisa umuntu kumbe uyabe uthenga umuntu. Lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hhayi sesifanana, umuntu ongumama kulanto engiqhubela yona, lo baba laye kulanto akhutshela yona, ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho ngendlela okumi ngayo khathesi. Umthetho kawalisi njalo umthetho kawuphoqeleli. So kuya ngemuli ngemuli, lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani.
Ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo.
Njengoba besengishile ngaphambilini, kangiboni umahluko okuzawenza njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho, kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo. Angeke athi yena hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokhu esifuna ngaleyo 50 cents. Hatshi, uzayenza khonokho okufunakalayo. Kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala ngena, usozifika ukuthi khona thina esitonkeni senza kanje. Ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wena ngendlela yethu esitonkeni. Hatshi, uzafika ucele ini? Uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo, bakuvume ethi hayi thina ukuze umntana ethu aphume lapha ekhaya senza kanje kanje. Ngakho-ke angiboni obaba bengayala. Nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe, uzayenza khonokho. When in Rome you do what the Romans do, abalungu batsho njalo. Nxa useRoma wenza okwenziwa ngamaRoma.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, libe nosuku oluhle.
Lo-ke bekungunkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibanini njalo ngemviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi kaMasikanda uAndrea Moyo ozibiza njalo ngokuthi isokelihle. Lisizwa idabuka yecholocho komathe.
Ngilele amahlabezulu wonke elalele namhlanje ingoma yami yokuqala engiyikhuphe ngo-2019 ngihamba nomroza yokuqala ibi-single track ngazophinda i-single track yesibili ngo-2021 ilapho-ke ngisayenza imarketing. Ikanti kulo nyaka lo sikhuluma ngawo esikuwo ngikhuphe i-EP inengoma ezo-4.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami noma mhlambe abafisa ukusupporta umculo wami nge-Facebook page bala uthi Sokelihle. Ngiyavela ngine-cover ebomvu, ngiphinde ngitholakale kunenombolo ethi 084-331-5753 izona ndawo engitholakala kuzo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Amagama engiwashiya kubahlabezulu ukuthi sicela isupport singabaculi, ngingakhethi ukuthi ngumculi muphi owenza luphi uhlobo lomculi, kodwa ngicela kubahlabezulu ukuthi nisixhase, sisupporte kakhulu, sinikeze uthando ukuze nabomakhelwane besibone ukuthi ekhaya siyathandiwa, khona sizokhula. Singalijabulela kakhulu uxhaso lwenu. Asiyilutho ngaphandle kwenu. Oh,
Isoke lihle Andrea Moyo ecula ke kamnandi esigqibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.